is your trusted source of news and information.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30 kubvumbi April 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance nanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinoti dziri kunyora tsamba kumutauriri wedare reparamende kuti dzidzokere mudare iri. Mapurisa anorambidza nhengo dzesangano reJuly 31st Movement kuchenesa musha wembare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevanomwe 1,567, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuMashonaland West neMashonaland Central neZuro. Vanhu makumi mana nevana 44 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane mazana manomwe ane makumi manomwe nemumwe 400,771. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 38,235. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 35,594. Nhengo dzeMDC Alliance nanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinosanganisira mutevedzeri webato iri vatendai biti dzichinzi dzainge dzabuda mubato rePeople's Democratic Party dzinoti dziri kunyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti dzidzokere mudare iri. Izvi zvinotevera kuraswa kwechipiri kwenyaya yainge yakwidzwa kudare zvekare navaBenjamin Rukanda vari kuzviti ndivo munyori mukuru wePDP. Vamwe vakadzingwa vanoti vaWilias Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikwinya vekumbizo, vaKucacapulu vekuNkulumane, vaSichelesile Mahlangu vekupumula uye vaRegai Tsunga vekumutasa South. Hatina kukwanisa kubata vaRukanda kana vaMudenda, asi vaMudenda vakataura mudare reparamende kuti vanopindura mibvunzo inobva kune vakadzingwa ava chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMadzimure vekuKambuzuma.
Kuti ndisave bese nyaya yedu takapiwa ejudgment yaitaura kuti Rukanda asi Secretary General wePDP yatanga tiri isu, uye Rukanda haagoni kunyora tsamba kune munyori wedare kuna speaker musachigaro weparamend. Uye imwe nyaya yakanga iripo yakanyanya kukosha ndeyekuti Secretary General anga ari wePDP yedu isu sinotungamirwa navabiti anga ari vaSettlement Chikwinya. Saka hapana ukama pakati pePDP yamamatwenga nePDP yanga ichitungamirwa navabiti.
Asi vaRukanda vanenge vanga vachipikisa mutongo wakambopiwa wekuti havana simba rekukudzingisai mudare, vanga vakuti kudii zvakara?
Vakaedza kuti vaise application ye rescission iri agent chamber application yanga yakagarirwa nezuro pasi nezuro na vachi judge tapi tisati tapinda munyaya mungu wenyaya pakatobuda nyaya kuti makandira vakanga vaita mapepa kudare anga asina kumira zvakanaka
munorevei apa
vakakonewa kuita zvinofanwa kuitwa uchitevedzera nokuti kana uchida kuenda kudare une nyaya yekunotanga wafungisisa kuti nyaya yako inyaya ikwayo here kana iri nyaya yakwayo unoita zvese zvinofanwa kutevedzerwa saka vanonge vakatevedzera mitemo yedare renyaya dzakaita saizvozvo saka nyaya yavo yakabva yatongorasirwa ipapo asi nyange dei akanga aenda kumberi hapana chinochinja pakuti Rukanda haanombobvira akaita secretary general wangu haatombondizive sifaizi nyaya iyi is concerned uye pakatosiyana PDP inotungamirwa namai Matudenga nePDP yanga itungamirwa navabiti zvinhu zvanga zvakatosiyana saka nokudaro tofa kudzoka kuparamende nokuti pari zvino judgment iripo ndeyekuti tidzoke kudare reparamende
maendesa here tsamba kuna vamudhenda muchivaudza kuti manzi nedare mudzoke nekuti kudzingwa kwamakaitwa hakusi pamutemo
tsamba yekwavamudhenda iri kuenda handina hangu kuzokonfirma kuti yaenda here nhasi but inogona kudaro yatoveko nekuti tsamba iyi ndeyekuvaudza kuti zvavakataura notisi yavakaverenga chiziviso chavakaverenga muimba yeparamendi chakabva kumunhu akangobvawo hake mustriti ndokungonyora ivo ndokuverenga
zvii zvamuri kutarisira kuti vaite
tinotarisira kuti pavanozviona vamudhenda vanongotsamba yedu nejudgment yacho nezvakaitika futi nezuro vanongoona zvaangova pachena kuti tinofanwa kudzokera kuti tinge tabasa ratakasarudzirwa navanhu nekuti kufunga kwedu ndokwekuti munhu anofanwa kutoti ati vanhu vadzoke kubva kuparamendi anofanwa kunge vari vanhu ava vakavhotera vanhu kumaconstituents
vawilias madzimure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 nhengo dzesangano reJuly 31st Movement dzinoti dzayambirwa nemapurisa kuti dzichasungwa kana dzikaenderera mberi neurongwa hwadzo hwekuchenesa musha wembare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare kunze kwekunge dzapiwa mvumo yekuita izvi nemapurisa sangano reJuly 31st Movement iro rinorwira kugara kwakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka rakaparura urongwa hwekuchenesa musha wembare kuburikidza nokubisa marara kumusha wematapi nekukamba yemapurisa yematai police station mumwe wevari kutungamira basa rekuchenesa nokuraswa kwemarara uye vari mutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume vanoti vakashamiswa kunzwa mapurisa epamatapi ovati havachabvumidzwa kuenderera mberi vasina mvumo yemapurisa kunyange hazvo vakambenge vapiwa mvumo yekuita izvi nemapurisa epamatapi ipapo vaangarivhume vanoti vakaudzwa kuti izvi zvainge zvichibva kumusoro tatadza kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati asi jonga kandemiri aita hurukuro navangarivhume
hongu vakandemiri taenda kumapurisa nhasi vanga vakatsvaga timu yedu yetinofamba nayo tichiite basa vakati huyai tikurukure nekuda kweclean up yamuri kuita tasvika pabva mapurisa ati tapuwe order napropo mukuru wemapurisa weprovinsi ati kuklina kuri kuinzwa mapurisa havasi kufara nazvo saka imi mukauya mukaklina nhasi kana mangwana kana chero rimwe zuva tinonga taakukusungai tapuwe order nemukuru weprovinsi wemapurisa kuti tikusungei kana mukaenderere mberi muchiite maclean up campaign aya
zvii zvavari kuti havasi kuwirira nazvo
vari kuti chekutanga ndechekuti imi hamuna kodzero yekufamba muchikline guta nekukline tsvina marara muchibvisa hamuna mvumo iyoyo nekodzero chepiri tinonga sifano kuti isusu mapurisa ndisitofano kutamechwa kuti vanhu vedu varipo kana mukadi kuklina ndisitofano kutenderai kuti huyai mukline muklina nemapurisa edu aripo echiona echiongorora saka isu ndisitofano kupa imvumo yekuklina otherwise imimi savanhu hamuna kodzero yekunge muchitise tsvina yakaungana munzvimbo dzakasiyana siyana.
Koimi sewo manga matanga kutora matanho ekuchenesa nzvimbo iyoyi musina kupiwa mvumo nemapurisa?
Kuchenese nzvimbo vakandemiri hakudi mapurisa. Mamwe marara atiri kuda kubvisa atori panze pematapi police station. Hatitendi kuti tibvise marara ane honye pamatapi police station kana pamatapi flats kana mumbare musika matanga tichide kuenda. Hatifungi kuti zvinode mvumo yemapurisa. Zvinongoda kuti tikutsvage maresources edu iko zvino vanhu vanga vakutouya vachiise mari dzavo vachisapota vamwe vachitipe dzimotokari kuti tichenese guta redu reHarare ndopane shungu dzedu. Hatina kufunga mapurisa tinovazivisa kuti tiri kuya kuklina iyo pamatapi flats. Takavaudza kese kaviri ketakaenda taivaudza kuti tiri kuuyawo kuklina asi hapana chavaitaura kekutanga ndoka vakauya kuda kutisunga kepiri vakangonyarara vakatoti maite zvakanaka asi nhasi vaakuti tapuwe order kubve kuna propo kuti tikusungei.
Iri basa ramuri kuita iri harisi basa rinofanira richiitwa here nekanzuru vangarivhumi?
Isu tiri kunzwisa kuti nyika yedu iri pakumanikidzika nekushungurudzika kwakanyanya. Hori huri kuitwa nehurumende huri kuita kuti zvinhu zvakawanda nemabasa akawanda asakwanisika kugadzirika. Saka isu savagari vemuHarare edu yesimacitizens yeZimbabwe takaona kuti hatingangorambi takagara takaverengera kuti hurumende ichazvigadzirisa kana kuti whoever. Tinoziva maconstraints nemachallenges ecouncil aripo nekuda kwecorruption yegovernment. Saka isu takati savanhu ngatigadzirise tichenese tibvise honye nezvimwe zvezvinhu zvatiri kuona ngatizvigadzirise pachedu. That is taking responsibility sema citizens. Saka isu ndo mufungo wedu uyoyo kuti isu hatingangogari takatasane honye muri kutambire vana vedu matinogara.
Manga muchishanda nekanzuro yacho here mukuita basa iri?
Pari zvino tanga tisatashanda navo ngatichingoungana sema citizens toti vagari venzvimbo yatiri kubvise marara ndo vanga vachitibatsira. Iko zvino tanga tichiite mbare takakumbirwa nevana vezimbabwe vari kudiaspora vakatikumbira kuti tinoita Glenview vakatikumbira vamwe vakati tinoita Glenora vamwe vakati tinoite Mkulumane nevamwe vakatikumbira vakati tinoite Shabalala. Saka ivo vese vanhu vari kutikumbira voti tinokutsigirai kutsvagirai mota dzekuti mutibvisirewo marara kunharaunda yedu. Saka ndo zvatanga tichiita sofa tichishanda semacitizens tanga tisati tatangoshanda necanzo.
Saka matanho aipa yamaa kutora zvichitevera danho ratorwa nemapurisa aya.
Saka isu zvatiri kuita ndezvekuti tawirirana kuti tingatinyore tsamba dzedzimwe dzavataura kuti tinonga tiine tsamba asi matsanangurira avari kuzviita zviri kuratidza sekuti vari kuda kutsvaga zvikonzero zvekuti tisaite basa. Saka tiseboka tangowirirana kuti ngatinyore tsamba idzodzo toziendesa svondo rinoya topfuure mberi nekuite basa redu. Kana vakatisunga tinobva tangoti ndizvozvo zviripo votisunga nekuti ndova nemasimba ekusunga asi kusiye honye dziri marara munogare vana nevanhu. Asi kuzosiya zvakadaro tichapfuure mberi tichibate basa wedza vabuda kana kuti havana tichatongopfuure mberi kuti chenese nzvimbo dzedu.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari nhengo yesangano reJuly 31st Movement vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations CSO anosanganisa Zimbabwe Congress of Trade Unions, Women's Coalition of Zimbabwe, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Media Association of Zimbabwe nemamwe mazhinji abudisa gwaro rinotsanangura kuvanhu zvaanoti hazvina kunaka zviri mubhiri riri kudiwa nehurumende kuti riitwe mutemo. Mugwaro iri CSO inoyambira vanhu kuti bhiri iri richakonzera kuti vanotaura zvinonetsa munyika vasungwe, ichiti zvakare bhiri iri rinotorera vanhu kodzero dzavo. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti bhiri iri richakonzera kuti vanhu vatadze kutaura vakasununguka pamusoro pezvinhu zvinenge zvichiitika munyika mavo, vachiti kana bhiri iri rikabudirira richatadzisa vanhu kutaura nemadzisahwira avo ari kunze kwenyika. VaMoyo vati gwaro rinobva kumasangano aya ndiro kuyambira veruzhinjiro yavanhu pamusoro pezvavanoti zvinhu zvakaipa zviri kuda kuitwa nehurumende pamwe chete nebato riri kutonga reZANU-PF. Tatadza kubata mukuru wezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Va Jafet Moyo vanotudza pamire masangano anyora gwaro iri.
Isisu sebato revashandi tiri vamwe vevanhu vanotaura sezvo ndiri kutaura nemi iyo zvino. Tinotaura nemadambudziko edu tinosangana nawo angava kumavasa patinogara. Tinotaura zvekare nenyaya yematongerwo enyika nekuti inyaya dzinotibata isisu sevashandi.
Vamoyo, chii chamuri kuona mubhiri iri?
Maverengero edu bhiri riri kuuya iri tiri kuona kuti tichatadza kana kuti hatizokwanisi kutaura takasununguka ane zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Tinochatadza kutaura kuti kuchipatara muZimbabwe ungaenda hudzoki nenyaya yekuti hapana mushonga, nekuti vemutemo ndivo vanonge vachitsanangura kuti wachora mutemo here kana kuti kwete. Ndivo vachatotsanangura kuti section yakati iri kukuvhumidza here kuti utaure zvakadaro nenyika yako. Saka tichatadza kuva vanhu vakasununguka, vanhu vanokwanisa kushoropodza patinenge tisina kufara nenenge zvichiitiwa nevari kutitonga munyika. Zvekare tinogona kutadza kutaura nevanasahwira vangava vanhu vanenge vari kunze kwenyika. Tinotaura nemaembassies akati kuti vanenge vachida kuziva kuti magariro edu akamira sei nezvipi zvinonetsa. Zvese izvozvo pasi pemutemo uri kutaurwa uyu inogona kuva mhosva hombe yekuti wataura nemunhu anomirira nyika yakati uchitaura nezveZimbabwe saka wachora mutemo. Ndipo patiri kupokana nebhiri rikuuya kuti ibhiri rakatonangana kuti vanhu vasakwanise kutaura vakasununguka.
Saka gwaro iri mariendesa kupi?
Igwaro riri kutenderera tingati riri public information kuti vanhu vazive vangava mamembers edu vangava vanhu zvavo sevanhu vanomirira maboka akasiyana siyana chiziviso kune ava vasingazivi kuti ndepapi patiri kupokana nemutemo uri kutaurwa uyu. Pane mamembers anogona kuva asina kutaurirwa chokwati nezvebhiri iri saka kuvatsanangurira kuti ndepapi patiri kukonana navo. Saka chiziviso information tinenge tichipa vanhu kuti vazive kuti tiri kupokana papi nezvinyora zviripo izvo.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Muherald Magistrate vemuHarare vaStanford Mambanje vazivisa kuti mhosva iri kupomerwa vaimbo vegurukota rezveutano vaObadiah Moyo ichatongwa mwedzi unouya musi wa26 Chivabvu kana kuti 26 May. Zimpepas TV Network inoti nezuro chitatu mapurisa akasunga Patricia Ncube
ane makore makumi mana nemapfumbamwe 49 weku Victoria Falls wabakawana aine mbanje inorema makilogram mazana mana nemakumi mashanu nerimwe 451 kg inonzi nemapurisa inokosha mamirioni makumi mana nemazere nemuraudzo emadhora emunyika Zimbabwe 48,100,000 yakange yakavigwa mumba yake yokurara. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington nemusi wechipiri china nechishanu
ndinoitwa nyasha kangura kubairi bridge da COVID rikozishuwa yariko ariko batwa nayo munharaunda matinogara kasi nirusai urunende kuta chosa kutora tora kuti imaye vanhu injection kana kuti nombaya tinoti nombaya bati damudziko raendere kuti vazhinji havasi kukomplaya nekutokwa nokubayiwa nomba aisi unatsa kudzidzisiwa zvakanatsa kuona kuti yakakosherei uye masaidi efekts ayo haina masaidi efekts here kumushure kwekunge vanhu vabayiwa.
Imi mungada kuti hurumende iite sei panyaya iyoyo?
Hurumende inofanira kutowedzera kudzidzisa vanhu zvakanatsa kunaka tinatsokuzvisisa kuti injection yatinobayiwa haina masaidi efekts here plus ngaisunungure imwe mitemo vanotireke kuya mapurisa kuti tihe kuti tofanira kutidzidzira kubva COVID kwete kuti tipfeke masiki nokuda kuti mapurisa achatisunga kana kuti ane dibata safaindi nemutoo iyoyo.
Makadini makadini muri yeZimbabwe makadini tete Marvelous ini ndinoitwa Gladys ndiri kuno kuBotswana ndinoshandira muno Botswana kumusha ndinobva kushamva kwabushu ndokumusha kwangu kwachakonda Growth Point ini nhau yangu yandoda kutaura hangu inguru yekukurudzirana pamusoro pecoronavirus COVID-19 matiri tiri muCOVID iko zvino tinangokurudzira kuhama neshamwari kuti vedu wee tisarivara chirwere hasati chapera hasati chaenda chichiriko ende chichakasimba kusabatwa nayo nerombo rakanaka namata ramba uchinamata Mwari saka tangokurudzirana kuti ngweni yachaa kunopinda yechando COVID inonzi inowanikwa mudziwa handiti saka ngweni yachaa kunopinda nguva yechando inei kuti vazhinji vanobatwa neflu vazhinji vanhu vazhinji vanotombowatakwa neflu saka ngatingogarai takapfeka zvinodziya mhuri yeZimbabwe ngatingozvidzivirirai tisabvisa mamasi tifambe takapfeka nekuzvidzivirira chaiko zvinodziyawo kana kuchitonhora pfekai zvinodziya muchifambo mwaka muchidziirwa nevana vedu muzvikoro mavanenge vachienda ngavaendewo vakapfeka zvinodziya ende social distance ndo yatati chikurudzirwa muzvikoro kuti maheadmasters vameke shuwa kuti vana vedu vakagara zvemasocial distance zviya vasagara vakaungana
mufundisi mumwoyo ngatiuregai tiisewo mashoko ekuchema kwatinako kwakatiwira tina amai vedu vanonzi amai Mangoti vakauya muno mugura 2000 vachibva kuZimbabwe nyika ichangotanga kuvhiringika vakauya uno nababa panguva yairima zvino vachibatsira vana veZimbabwe vakawanda chinamato chakanga chinetsa kwanga kusina asi amai ava vakatanga vachinamata ivo nababa vari mukati meimba zvakaita kuti vamuwanamato vachiuya nokuti chaizvo kuti mapurisa panguva iyo aifamba doti doasunga vanhu zvakaita kuti vanhu vakawanda panguva yataigara mumasango mumalokesheni vamusingagariki kuti vaifamba doti dori vane munhu vari neimbwa saka amai vaiti munhu wose wose waiuya kubva kuZimbabwe vaimubatsira vachimupa chikafu nezvachivanzurudza saka takarashikirwa namai ava nekuda kwetsaune mugwagwa yakasangana nayo nemusvosvondo manheru kunyange zvavangawane makore 74 okuberekwa saka tinochema nekutambudzika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tinotenda Marvelous Mhlanganya huye. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vachisvitsa zana remazuva vachitonga, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakananga kudunhu reGeorgia kunotenda vanhu vedunhu iri kuvavhotera kwavakaita, pamwe chete nekuvhotera masineta maviri ebato ravo reDemocratic Party. VaBiden nomudzimai wavo vakashanyiravo vaimbove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter nemudzimai wavo. Murwendo urwu vaBiden vakurudzira vanhu kuti vatsigire zvirongwa zvavo zvavakazivisa mukutaura kwavakaita mberi kwematare eHouse of Representatives pamwe chete neSenate nezuro. Vachitaura kumatare maviri aya, vaBiden vakarumbidza zvaitwa nehurumende yavo kusvika pari zvino vachiti America yadzokera mugwara. VaBiden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji zvinosanganisa kuti hurumende irambe ichibatsira nemari vanhu vemuAmerica vari kunetseka, pamwe chete nekukurudzira nekubatsira nyika kuti ikwikwidzane zvakadzama nedzimwe nyika. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Chipo Dendere kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pezvakavimbiswa nezviri kuvimbiswa navaBiden.
VaBiden vataura zvizhinji zvavanga vakatarisirwa kunzi vachareva. Vataura zvinofadza maDemocrats, vataura zvinofadza mamwe maRepublicans. Ndingati vanogona kunge vaunzwawo vamwe kudivi ravo, asi kwete vazhinji.
Zvikuru zvavataura zvinoenderana nezviri kuitika munyika ndezvipi?
Zvavanyanyisa kutaura zvinoenderana nezviri kuitika munyika inhau yeCovid, kuti vanhu vazhinji vakwanisa kuwana vaccination, vaenda kunobayirwa majekiseni ekuzvidzivirira pachirwere checoronavirus. Pavataura izvozvo, vanhu vazhinji vaonekwa vachivaomberera maoko pamwe chete nekufara. Chechipiri chavataura chafadza ndechekuti vari kuda kubatsira vaya vane zvikwereti zvedzidzo, kuda kubatsira mhuri nemari yekuchengetedza vana. Vatiwo mhuri nemhuri chapiwa mari inoita iyo 3,600 pagore yekuchengeta zvana zviduku duku ne 3,000 yekuchengeta zvana zvakura. Vataura ivo kuti vari kutarisira kuti America ichange yakasimba mudzidzo dzevana, mari ichiwedzerwa ikoko. Vakataurawo kuti ivo vataura zvekare nevakuru vekuChina nekuRussia kuti America ichange ichitarisirawo mainterests ayo, asi vanoda kushanda nevamwe zvakanaka. Chimwe chandaona chandingati chiri interesting kwatiri kuvana veZimbabwe ndechekuti zvanzi America icharamba ine mauto kunzvimbo dzakasiyana-siyana kutarisira nemuAfrica, kuda vanga vachireva nenhau yezviri kuitika kuMozambique.
Mungati vaBiden vari kuita zvavakavimbisa here pavakange vachitsvaga rutsigiro?
Onera angu ndeyekuti vaBiden vari kuita izvo zvavakataura kuti vakange vachazenge vachiita pakupa vanhu dzimari dzemastimulus. Vatangazve kutaura nenhau dzegun violence kuti pave nekugadzirisika ipapo, kuti munhu ane mhosva dzaakapara haafanirwe kunge achikwanisa kutengera pfuti. Vatiwo vari kuda kubatsira zvekare zvandareva kuti mhuri nemari yekuchengetedza vana.
Profesa Dendere, zvizhinji zvavataura kuvanhu vemuAmerica zvinoda mari zhinji chaizvo. Vataura here kuti mari yekuita izvi ichabva kupi?
Vangu ndauda kunge vasina kunyatsojekesa kuti mari yekuita zvese zvavari kuda izvi ichabva kupi, uye kuti vachagona here kuti maRepublicans avhote navo kuwedzera matax kune vaya vane mari zhinji.
Semaonero enyu, chii chavanofanirwa kuchenjerera mberi kwavari kuenda uku?
Mberi kwavo vanofanira kuchenjerera nhau yekuti vaite mapromises akawanda, nekuti vakazotadza kuita deliver pazvinhu izvi zvinogona kuzovanetsa ivo pamwe chete nemaDemocrats.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinoti dziri kunyorera tsamba kumutauriri wedare reparamende kuti dzidzokere mudare iri. Mapurisa anorambidza nhengo dzesangano reJuly 31st Movement kuchenesa musha wembare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.